ingathi sisezima be-lecture commission ma-prize ee-voters irava ari kutaura racho re-hard copy zvirimo mustatutary instrument 145 ya 2022 inotaura pamusoro pemari dzinofanira kuti dzibhadharwa nemunhu kana achida voters recommission saka mari idzodzo kana ari re-hard copy idollar per page asi kana iri electronic copy $200 for any role ndo inotaura kuti kana voters rechidiwa nemunhu riri hard copy anofanira kubhadhara mari inosvikinoita iyo $1 per page kana equivalent ye yebendriti nyawa vakatovaplaya vanotodai kumakanzuri nekupi vakatobhadhara vanoda mahadhikopi nekuti havasi vose vanokwanisa kushandisa madhande mutande kana makombiyuta nekudaro iri eekitroniki riripo zvakare kuti vanokwanisa kubhadhara iyo $200 achiwana rinonzi elektroniki ekopi rinova komishoni ari kupedza kugadzira izvozvo kuti vanenge vakaapplaya vachida iroro komishoni igone kuvapa access vakwanise kurianalyza nekuresecha payati kuti private portal uye kunoita shoo sekomishon tovamba tichitevedzera mutemo nekuti mutemo ndonetitumanira
chii chasvitsa kuti mutengo uyu unge uchisvika ku187,000 pavoters roll vamangwana
zvinoreva kuti mapeji avanoda ane vanhu vanodarika 5.8 million ane mazita anodarika 5.8 million remembe kuti voters roll redu rine mazita masenemu avanhu zuva rakazvagwa adiresi yepaanogara jenda yake zvinhu zvose zvo zviri muvoters roll saka mapeji anoda kuti ane 5.8 million andries zvinoreva kuti imwe neimwe peji yanga ichidiwa nevanhu vayo nechinhambo iri kusvika kumari iyoyo yamataura mukatira sova vanodawo mawadi mamwe ma$200 vamwewo ma$20 madava maconstituency anosiyana nekuda kwemapeji amunenge muchida kana ari mahadhikopi
tiri kunzwawo iro sangano reelection resource center vari kuti vakutora matanho ekukuendesai kukoti kana kuendesa zeki kukoti pamusoro pegwaro irori revavhoti nemitengo munotora sei danho iroro
chatingazivisa uri zvinhu rekuti kana pane dambudziko maererano nemitemo yatinai munyika izvozvo ikodzero yavo nekuti zvirimo mumbere wemutemo isekomishon tifanira kuti tinzwe kuti matare edzimhosva anoti kudii pamusoro penyu yacho asi isekomishon basa redu kutevedzera mitemo semabudiro awakadii awakaita